tinirechetinacho parizino kutaura kunoku pane rubatsiro rwakapuwa vanhu zvizhi izvi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone idai. Paipuwa rubatsiro urwu vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe nekitafu pane zvatakatazwa izvi zvino zvesupposit last for a month kunge mapedza kupuwa zvinhu zvavabva vapinda matende matende ati unogodi tikuwanza tichi chingizi number two chingizi kembe number two. But zvakazoitika nezvekuti it was later discovered kuti matende acho akaitwa piki ther 80 yet mafamilies atovatapuwepo kugara ther 246 saka that program was stalled vanobva vadzorerwa kumafeeding points avaigara and vakapeisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu zvakanga vapuwa kuenda kungangu the cheapest yakanga iri $5 apa ari munhu aripuwa relief aid wakutsvaka futi mari yekutakutira zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic ndo chimiro chetinacho. So takasiya vamwe vaakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara.
Saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro?
Tichienda nestatistics dzatakaona dzatakanzwa musi wapuwa vanhu zvinhu they are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara vari tingati muzvidimbo ndi vanhu varinzi vari mumacenders either maschools pahotel or pamachechi 246 mafamilies mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii saka inokura namba yacho it can go up to more than 500.
Totarisawo nyaya yevamwe vanga vasati vawana hama dzavo pane imwe mitumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga?
As of now hatina mitumbi yati yawanisa kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idza dzichizama kuti vaite locate pane mabodies semashoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribviswe panonesa kuti bobviswa nei dombo rachiro maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tichiziva asi tatoziva nechekuti inge zvichava nemazuva the last body yandakapesera kuzwa yakaonekwa kwamachonge about 7 or 8 days ago kubva ipapo hatinombozozwa pakaonekwawo mumutumbi but vanhu vane hama dzavo ndo vava kumiramira searching yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pano pangawanikwe munhu here kana kuti kwete at the moment hapana.